Takayo Kune's Copa, which is Zimbabwe Championships of Performing Arts, which is also under World Championships of Performing Arts. Takayo Kunoku, about 2 weeks ago, Tichuira, the World Championships of Performing Arts, which is a 9-day event in Long Beach, California. Tanga to 10. Takaparticipata mune this competition mumakategori akasiyana-siyana.
Iwe wakanga uri kukwikwidza uri pamakategori api?
Inini ndanga ndiri mumakategori maviri anoitwa dance neacting. Dance neacting imomo ndaiparticipata katatu. Mudance ndaiita hip-hop, lyrical neopen. Muacting ndaiita open, acting for TV necontemporary.
Wakabuda zvakadii pamakwikwi iwaya?
Pama entries 6 and kaita ndaka wana 4 ma medals, 3 akabva ku dance, 2 gold medals, 1 from hip hop, ne 1 yakabva ku lyrical, ne 1 silver yakabva ku open. Kuzoita ku acting ndakawana 1 silver medal ku open. Pakadaro ku hip hop kwacho ndakaita overall best ku hip hop ne ku lyrical.
Zvii zvauchaenda uchinopakurirawo vamwe vechidiki kumusha paunodzokera?
Patinodzokera ndinoda kuyeuchidzawo vamwe kuti kana kune zvaunokwanisa kuita zvinoenderanawo neperforming arts unofanira kuzviteedzera. Nokuti ukakwanisawo kuuya kuno kunokwanisawo kuhwinawo uchiparticipatewo nekudzidza zvinhu zvakawanda. Nokuti patikauya kuno kutakadzidza zvakawanda sere even vasina kuhwina. Patinotanga macompetition asati atombotanga, tinotanga nekuita maworkshops tichidzidziswa nevakuru vanobva kuHollywood vakashanda nevanhu vatinoziva from the industry. Saka zvinhu zvakawanda zvatinoziva. Saka ndinenge ndongokurudzira kungoti kana uchigona anything in performing arts, put yourself out there, ita kuti uzivikanwe. Tikuone tikwanisa kutibatsirani tiuye tese kunoko tisimudzire nyika yedu.